Bubbles at TC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 10 kukadzi 2022. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinoona zvauya nehurumende zvichienderana nezvatakakumbira kuti vafanira kutipa. Mushure mekunge hurumende yati inokwanisa kuzotarisa masalari zedu, paine chiono chekuti vati oro vachiisa kuma US dollars.
Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions inoti pari zvino inotambira mari yapiwa nehurumende nhaurirano nehurumende dzichienderera mberi.
Imari isingakwane dhata, kutenga dhata mwedzi wese rewifi rinoda 4,360 wodzi wawedzerwa 3,600 tichidzokera kubasa. Unenge uine dhimoni rechironde ukaona uchidzokera kubasa pakadaro.
Asi vamwe vashandi vehurumende vanoti hurumende hapana zvayakaita zvinovabatsira.
Nyaya iyoyo yakazotungamirira kuti vaproduce rimwe gwaro ravakabudisa riya rinoti tisarodzo dzatinoda. Saka tatiri mukati mazvo tichikurudzirana kuti timabereke tisimuke zvinosimba zvine simba zvisina kutya.
Sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinokurudzira vezvemitemo kuti vaite basa ravo nemazvo munguva ino yegadziriro yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Guru nevarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti varairidzi vachadzokera chete kumabasa kana vapiwa mari yavo yemwedzi uno uye mabhazi kana zvimwe zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuenda kumabasa. Mutsamba kuvatori venhau iri mumaoko eStudio 7 mushure memusangano wakaitwa nezuro, ZIMTA yakati kana izvi zvaitwa varairidzi vanogona kuzodzokera kumabasa dzimwe nhaurirano dzichiitwa musi wa16 kukadzi usati wasvika. ZIMTA inoti inotambira hayo kupindira kwemutungamiri wenyika kuti vawedzerwe mari nekupiwa zvimwe zvekuvarerutsira kunyange havo vari kuti pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa. Hurumende yakawedzera mihoro yevarairidzi nezvikamu 20 kubva muzana uye kuti imwe mari inosvika zana remadhora pamari dzavo vaipiwe iri mumadhora ekuAmerica. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vanoti pari zvino vari kumbotambira mari iyi asi vachiti nhaurirano nehurumende dzinofanira kuenderera mberi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tinoona zvauya nehurumende zvichienderana nezvatakakumbira kuti vafanira kutipa. Mushure mekunge hurumende yati inokwanisa kuzotarisa masalari zedu, paine chiono chekuti vati oro vachiisa kuma US dollars vati izvozvo vaizozvikwanisa kuti zviita muna April. Saka isu takaona April yari kure, ndosaka takati ngavafanira kutipa mari yakadai.
Sei muri kuti zvakakosha kuti mupiwe mari nemadhora ekuAmerica?
Takadaro kuti tipiwe maUS dollars nekuti munoona kuti maUS dollars tikaapiwa zvinotibatsira kuti mari iyoyo inokwanisa kutenga, tinokwanisa kungoitambira ichitenga. Zvasiyana nepaya patinowedzerwa maRTGS akawanda pekupedzisira topedzisira chitadza nekunototenga nekuti US dollar inobva yakwira, nekuti zvese zvekutengeswa nemaUS dollar chaidza unonzi bhadhara US dollar kana kuti zvinomultiplywa kuti zvienderane neUS dollar. Saka izvozvi zvitazvona zviri zvinhu zvekuti zvinogona kubatsira uyeje kana ukatambira US dollar ukanzi une 100 unenge une 100 zvishuwa asi ukanzi nasi bond une mari yakati mangwana rinofuma risisina value.
Vamwe masangano ari kuti haana kunge asumwa nezve nyaya dzamuri kutaura idzi asi zvakambozewa here izvi?
Izvi zvinhu zvakadiscusswa muNDNC tikanga tambosvika pakuti tanga tatadza kuitirana zvachose asi takazenge tichivaonesa kuti honaika kana munhu akatambira mari yakati tikazoiisa kuUS dollar neofficial rate inoita mari yakati uyezve isu hatikwanisi kuona mari kuofficial rate saka zvazvinoreva ndezvekuti kana yaku parallel market inenge yakuita mari yakati vakazvionawo kuti yakanga iri mari shoma shoma isingakwanisi kuti vanhu vauye kubasa saka nyaya iripo ndiyo yekuti chanetsa ndechekuti kune varitotadza kuya kubasa izvozvi tiri kuona effective date racho ravharanzi March isusu taiti isusu fanoona izvamungatiitire kubva iko zvino kusvika March saka ipapo ndo pamwe patinetsa.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Blessing kuti havasi kutambira mari yavapiwa nehurumende iyi.
Muripo watapiwa nehurumende uyo we20% yawedzekwayo hatina chatotambira pazviri 20% yepasina panoramba pasina chiripo. Murayiri dzanga achitambira 18,000 uonzi uwe waupiwa 20% tiri kuti awedzerwa 3,600 RTGS.
Asika hurumende iri kuti atsunya arwa
imari isingakwane data kutenga data mwedzi wese rewifi rinoda 4,360 wozi wawedzerwa 3,600 tichidzokera kubasa unenge uine dhimoni rechironde ukaona uchidzokera kubasa pakadaro saka varayiridzi havana madhimoni akadaro havana basa ravachadzokera tinonzwawo kushinyidzirwa nekubvundutsirwa kunotaurwa kuchinzi no wage no pay. Hai isu tiri kuti taane makore mashanu tichishanda tisina pei hatawana tisina muripo hatawana zvinotaa kuti wono pei no wega hakuna basa ratichaita kana vachinge vasati vagadzirisa nyaya iyi kwatasvika kwandove kupedzisira kuchapedzisira nyaya iyi hurumende kana ichinge isati yaisa 540 ichitangira musi wa1 January bedded to January 1 hakuna munhu anowanikwa muzvikoro.
Asika hazvisi zvekuti here apa panorwanzo uswa ndo hunotsokodzerwa vana vechikoro havasiri here vanozosara vave parumananzombe
tinonzwa kusuwa nekurasikirwa kuri kuitwa vana vedu nemukana wekudzidza tinonzwa kusuwa nekurasikirwa kuri kuitwa generation yese vamwe vachadzimara vakuita madrugs nemachild marriage zviri kuti hurumende yavaemazoni munangagwa ngaikurumidze kuita nekuchimbidza igadzirise nyaya yenhuna yematicha zvikoro zvedu zvivhurwe vana vadzokere kuchikoro titi nekukurumidza zvikoro zvedu zviwanewo maeducation recovery grants kubva kucovid-19 zvirikabve nekukatsika tibate basa vana vadzidze vafara.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization neZulu rakazivisa kuti kusvika pari zvino mhando yeCovid-19 yeOmicron yauraya vanhu vanoita zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 kubva zvayatanga. Munyika zhinji kusanganisa America neZimbabwe chirwere ichi chiri kunzi chiri kudzikira asi nyanzvi mune zveutano dzinoyambira kuti chirwere ichi chichamboramba chiinesu kwechinguva. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti vanhu vasafurirwa nekudzika kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi vachiti chinogona kudzoka zvakare sezvachagara chichiita nguva dzose. Dr. Madzorera vanoti vanokurudzira hurumende kuti panguva ino chirwere ichi chiche kuratidza kuti chiri kudzikira inofanirwa kuramba ichikurudzira vanhu kuti vatevedzere mitemo yose yokurwisa kupararira kwechirwere ichi.
COVID-19 tinoiziva kuti inombove ichiwanda, youraya vanhu vakawanda, yodzikira zvakare, yomboita kunge yazorora, yozomunyuka yava rimwe variant, vanhu vofa vakawanda, yodzikira futi. Macycles aya takwaziva. Saka chikurudziro yedu kuhurumende zvinotiri panguva yokutora mafemo yatapiwa neOmicron. Hurumende ngai rambe yakasimudza gadhi yayo kuziva kuti chirwere chongogona kudzoka anytime zvichida chaiva imwe variant yotanga kukatarisa vanhu futi. Saka matano atinawo zvino akakwana. Hurumende ngaisimbisise kuti vanhu tingoramba tichiita mask up, social distancing, tichigara kure nakure, nyaya yekugeza maoko nemvura nesipo, nyaya yekusanitizer, nyaya yekuavoida masuper spreader events nezvakadero ngazvirambe zviripo. Masuper spreader events tinoaziva. Zvino nguva yatiri inoi tofanira kunyanya kuchenjerera mapolitical rallies. Inogona kuve super spreader, inogona kutanga kuspreader imwe variant nyowani kana yauya. Ndozvatokurudzira hurumende zvino pamazuva edu anaya takambozorora mbichana kubva kuCOVID-19.
Chinokonzera kudzika uku chii, Dr. Madzorera?
Konzero zvokudzikira kwemanhamba evanhu vari kurwara nekufana neOmicron variant yatinayo zvakawanda. Tofanira kuzvisa mubasketi rimwe chete. Togona kusanzwisisa kuti chikuru ndechipi pane chimwe, asi tofanira kugamuchira kuti zvikonzero zvacho zvakawanda. Chokutanga chandingataura ndechekuti izvo natural life cycle yeCOVID-19 takaiona kubvira patakatanga nevariant yokutanga. Inove ichikwira yombouraya vanhu vakawanda, vanhu vakawanda vachirwara, yodzikira, yoita kunge yatonhora, yozosimudzira futi yava imwe variant, yozodzika futi, yomboita kunge yatonhora, yozokwira futi. Saka cycle iyoyo tinoiziva. Zvino tiri muresting phase. Tichambozorora, tiri kutura mafemo. Ngatiregei kunyanya kutura mafemo nokuti tinogona kuvhungiwa neimwe wave tisati tanasa kuzorora. Saka ndocho kutanga natural life cycle. Chechipiri, immunity yatakapiwa neOmicron yakawandisa. Nokuti izvo vanhu vazhinji vakarwara, population huru yeZimbabwe yakarwara neCOVID-19. Vamwe vairwara vasingatombonoripote kumakliniki, vasingatestiwe. Saka vanhu vakarwara vakawanda sterei kudarika vanhu vakatestiwa nevakaripotiwa mumafiga edu atinowanayo. Izvo zvakabetsera kuti vanhu vawane immunity. Even immunity kune mamwe mavariants eCOVID-19 achauya. Tinovimba kuti izvo population yedu yava neimmunity iri pamusoro. Totenda mild disease yataiwana kubva kuOmicron yakabetsera zvikuru kuti vanhu vazhinji vawane Omicron vasingafi. Chechitatu, mamezures atatichingotora iwayo yekugeza maoko nemvura nesipo, nyaya yekusanitiza, hygiene yakakwana, nyaya yekupfeka mamask, nyaya yekusamira pedyo napedyo, yekusaungana mumba yakavharwa isina mahwindo, isina kuvhuvhuta kwemhepo, kuavoida masuper spreader events, zvese izvi zvakabetsera. Ende yekupedzisira yandingati izvo, hatisati tanasa kuziva effect yayo, inyaya yevaccination. Nhomba iri kubayiwa vanhu iyi ine kakubetsera kayakaita, nyange tisati tasvika mafiga atinoda ekuti izvo vanhu vanovhaccinatwa vave 10 million asi 4 million vakavhaccinatwa ivavo vane kaadditional protection kavanopa mubasketi redu reprotection muZimbabwe. Saka ndozvandinoona zvakabetsera kuti izvo mafiga eOmicron adzikire panguva ino.
Hazvigoni here kuti tingangoona fourth wave pamasvondo anotevera ava?
Munamato wedu watinawo ndewekuti izvo immunity yatakawana kubva kuOmicron iti protect kubva kune mamwe variants ese achauya. Asi tinozviziva kuti izvo virus iri rinomutata, rinochinja-chinja unhu hwaro. Saka rogona kuuya yaimwe variant inogona kuescape immunity yatagara tinayo. Saka ngatigare takatarisira imwe wave yeCOVID-19. Kuitarisira zvirovo tiri kuida, asi kureva kuti izvo tinogara takachenjera tichichengetedza unhu hwedu neutsanana hwese hwatava tichitaura kuti tiprevent. Ngatiregei kuita kwatingati pachirungu let down our guard. Torara hope. Aiwa, ngatigarei takasunura tichiziva kuti anytime chogona kuputika futi.
Avo vange vari vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuKwekwe neStudio 7. Mubatanidzwa wevatungamiri vemasangano emakereke weZimbabwe Heads of Christian Denominations uri kukurudzira vezvemutemo kuti vaite basa ravo nemazvo munguva ino yegadziriro yesarudzo dzemabai elections kusvika sarudzo dzaitwa musi wa26 kurume uchiti vanofanirwa kushanda vasingasarudzi vanhu. Vatungamiri vemasangano emakereke ava vari kukurudzirawo mapato ezvematongero enyika kuti asiyane netsika yekukurudzira mirizhonga. Mubatanidzwa uyu une vatungamiri vanobva kumasangano emakereke anoti Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, pamwe chete ne Union for Development of Apostolic and Zionist Churches in Zimbabwe. Vatungamiri ava vari kukurudzirawo runyararo kubva kumapoka ose ane chekuita nesarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Bishop Anselimo Magaya vekereke yeGrace Ablaze Ministries International uye vari mukuru weZimbabwe Divine Destiny avo vanoti kurudziro iyi ndiyo yavari kufamba nayo sesangano.
Kuti gwaro iroro rabuda rinokurudzira vezvemutemo kuti vaite basa ravo nemazvo nokukurudzira vemapato kuti vasiyane nemvonga mupopoto. Statement kana kuti chinhano position isu yatinobvumirana nayo zvakasimba nokuti ndonyaya yatagara tichirwisana nayo semakereke seZimbabwe Divine Destiny. Inyayawo zvakare yatakakurukura neZimbabwe Heads of Christian Denomination mugore rapera. Nyaya iyoyo yakazotungamirira kuti vaproduce rimwe gwaro ravakabudisa riya rinoti sarudzo dzatinoda. Saka tatiri mukati mazvo tichikurudzirana kuti semakereke tisimuke zvinosimba zvine simba zvisina kutya.
Chii chasvitsa kuti gwaro iri ringe richiburitswa?
Statement kana kuti gwaro ravakabudisa iro riri kupfuurira mberi nezvinhu zvataigara tichitaura uye zvatinoramba tichisimbisisa zvokuti hurumende inotungamirwa naMnangagwa iyo yaibva pasi paMugabe ihurumende yanga ine tsika uye ichine tsika yokumbunyikidza kodzero dzavanhu uye nokuita yatinoti muchirungu selective application of the law. Saka tiri kuti mumasarudzo ari kuuyaya izvozvo ngazvipere nokuti vemakereke hatiri kuzomira takangotarisa zvakadaro zviitika.
Tinoona kuti gwaro iri harina kusiyawo vezvematongerwo enyika avo vari kukurudzirwa kuti vasiyane nenyaya yekukonzera mhirizhonga. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Muchaona kuti mapurisa edu kana kuri kwekuti zvavo vada uye kuri kwekuti havasi kumbunyikidzwa nevematongerwo enyika zvikuru sei kubato riri kutonga reZANU-PF. Mapurisa edu anogona kuita basa bravo nemazvo. Ndomhaka muchiona kuti kana pane nyaya dzinenge dzaitika dzisinei nepolitics mapurisa anokubatai nokuchimbidza vanoita basa ravo nokuchimbidza. Asi zvikangosanganisa politics chete vanobva vadududza maoko avanobva avatite. Saka isu tiri kuti vematongerwo enyika ndizonyanya dzakanyanya ende zvikuru sei bato riri kutonga dzava ndodho rine masimba ekuita kuti mapurisa aite zvaanofanira kuita. Saka tasvika pachinhano ichacho tichiziva kuti vematongerwo enyika vane chikamu chavo munyaya dzekukonzereswa kwemvonga-mvonga muZimbabwe.
Munoona here mapoka iwaya achitambira kurudziro iyoyi iri kubva kumakereke?
Ndoda kupindura mubvunzo iwo pahuviri. Chokutanga, iya zvinogona kuvanetsa vamwe vavo nokuda kwechikonzero chekuti vamwe vavo vari kubudirira kana kuti vakabudirira kana kuti vanoita kunge wahwina musarudzo vachiraidha neviolence yavanenge vakonzeresa. Saka vanhu vanuna vapfuma zvikuru sei nokuvapa zvinzvimbo nekuda kwekushandisa kutya kwevanhu nekushungurudza kwavari kuita vanhu. Saka nokuda kwaizvozvo zvingangonetsa kuti vanyatso zvigamuchira uye nokuzvita dzavanhu vangoziva kuti pavo politically panenge papfira. Asiwo Mwari vari kusimudza mhepo iri kufufuta
munyika yeZimbabwe mhepo yekuvandudzwa kwevanhu. Pane vanhu vatiri kutaura navo, pane vezvematongerwo enyika vatachishanda navo macommunities umo vari kuratidza kuti havachadizve kushandiswa nemapoliticians kumbunyikidza kodzeresa vanhu kupfuurisa nepfunga mupopoto. Saka tinodavira kuti avava kunyange vamwe vacho kutanga vandataura kunyange vakada kuzopfuura mberi neviolence asi vachashaya vavanoshandisa kuti zvinhu zvakadaro zviitike.
Bishop Anselmo Magaya vekereke yeGrace Ablaze Ministries International uye vane mukuru weZimbabwe Divine Destiny vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. ZimbabweCom rinoti varairidzi veLupane State University vatangavo kuramwa mabasa vachiti havasi kubhadharwa mari yemihoro yavo. Sachigaro vekomiti yevashandi vaJabulani Mpofu vanoti varairidzi havana mari yekushandisa, naizvozvo vachaenda kubasa chete kana mari yavo yemihoro yaiswa mumabhanga avo. Mukroniko mune nyaya inoti Zimbabwe yakatarisana nemadutu mpengo matanhatu mwaka uno wemvura usati wapera. MuNewsday mune nyaya inoti mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vari kuimbisa kupa vagari vemuHarare magwaro edzimba senzira yokunyengetedza vagari veguta iri kuti vavhotere nhengo dzebato ravo dziri kukupidza musarudzo mwedzi unouya. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vamutaura pamusoro penhau yemukomana ataura apa akachitika nzi tiri kuona vamunangagwa nebudiriro. Iwe mwana wako chaichai hasi kuenda kuchikoro utarisa kuti une budiriro nokuti chanzi kwagadzikwa mugwagwa. Wakamboita seuri munhu ruzii chaichai kuti unofarira mugwagwa zvosingafariri chikoro zvakuti mwana vako mangwana aite zvinhu zvine future undofara kuti nokuti ED agadzira mugwagwa. Mugwagwa muri right nokufarira ZANU-PF kumunoenda nokuti vanhu vanoda ZANU-PF havana chikoro kubva kuna mupuresidendi kusvika kunana ava purezidendi vacho hatina kunadzidza, vaisi purezidendi haina kudzidza, iwa nyorotara hauna kudzidza. Kana anenge ari nditsvaka vanditsvaka vanditsvaka ndiri pano ndozoti madzikoba ati pano saka anongonditsvaka ndiri pano.
Mangwanana washamarari newateereri tiri panhau yematicha. Maticha tovakumbira kuti varamba vakadzvanya takavasapota chaizvozvo vabereki, kwete izvovo zvekuti kana watanga streke yauzoona hwane hwana akudzokera kuchikoro. Aiwa nyasiitewo chinhu chimwe chete chinangwa chimwe chete mese muratidza kuti mune nzara, saka nzara yenyu ndaipedzwe nekubatana kwete zvekuti kutozoona rimwe union yakuenda kubasa imwe ichisara iri pastreke. Hazvishande izvozvo, itai mese maunion streke mese moona one week chaiyo mune mapiwa mari yenyu zvanakata piwai mari muite basa sebasa kwete zvekuti munoshanda minutes. Ticha anotohaya dhongwe kuti aende kuchikoro kwaanoshanda sitedi kuti aende nemotokari woyi ndakakwira dhongwe.
Magadiko makuru musorongwa chestudio 7. Aiwa ndiri muteereri mukuru chaii nokumbirawo nyaya dzinoitika mazuva ese, handizivi tingabatana sei.
Magadiko pastudio 7 kurawo kutaroutoyo anoti kwai pamberi navo Munangagwa anotaura zvekuti hanzi vari kuvakanyika kusouth africa uyu ari kutsvagei mumiriri weZANU-PF ari kusouth africa here kana kuti ndiambasada ari kuhoreswa nenyika here munhu uyu zvaari kutaura kwaari ukoko kana kuti mumiriri weANC paari kusouth africa ari kutsvagei kana achiti pamberi nezanu ari kutsvagei ikoko ngaasati nyangadzao anodoti bhora
panati pastudio 7 apo mamuka semhuri yeZimbabwe nevashamariri veStudio 7. Ndinoda kungotendawo kune vashamari veStudio 7 naprofesa Gift Mugano kuvabata kwavanenge vachiita pamwe maprograms yavanenge vachiita ndoda kuzvitenda izvozvo because ndo incolumnist vandakaona anotaura zvinonyatsa kundibata ende ndakagusikana naye saka ndinotenda ende ndafara nasi ndichimunzwa mamusena achitaura musi chipiri uno saka ndinotenda nekumubata kwamunenge muchiita padzimwe nyaya dzakafanira dzeupfumi hwenyika ndatenda.
Makadiko pa Studio 7, vashamarari pa Studio 7, nevatiririse makadiko. Aiwa, sinotamba chaizvo. Pana baba vataura ivo kuti izvoni pamberi na ED, ndinoti kuna babawo, sorry kuseri kwa sorry. Kuti mashoko enyu haana ruvako. Shanduko yamuri kutaura iri kuitika kuZimbabwe ndeipi chaiyo? Yekuti ndanzwa muchitaura kuti imi muri muSouth Africa muri kutsvakei muSouth Africa kana dai kuZimbabwe kuine shanduko chipi chamaona chagadzirwa naED chaita kuti nyika inake chazoita kuti muchipa mberi nezanupf dai muri mumwe magona kutsvaka panorutiswa marutiswa nekuti mashoko amunotaurayo haana ruvako mashoko anodzosera vanhu kumashure nekuti vanhu vari kutambura Zimbabwe inyika iri kumbotaurwa pose pose pawasvika nenyaya yechimiro chiri muZimbabwe. Zimbabwe haina chimiro chakanaka, haine chimiro chinonyadzisa pasi rino. Asi muri kuramba muchiti pamberi nevanhu vari kuuraya nyika, hamuoniwo here gwara remusangano wenyu kuti harina kumira zvakanaka? Madii kuvhurwa maziso maona chakanaka, marege kuramba muchipofoma. Tikazvitarisa kuti nemakore amina une makore mashoma shoma zvisingamboite kuti musvike pakutaura mashoko kuti pamberi nezanup dai machinja mufungiro baba nguva ichipo nguva isati yapera ndatenda.
Mangwanana akanaka Studio 7, ndinoitwa Senthemba Moyo, zvipekenyura pano paSouth Africa. Ndinotsigira kuti vanhu vanofanira kuwanazoona unanzotarira kuti papati iripo iyi inenge pati ZANU-PF. Vanhu vasabvumidzwa kuvhotera ZANU-PF uchiona huri uri kuinzwa naAmason Mnangagwa. Izvozvo tinoshungurudzika zvikuru kuti vana weZimbabwe tinoshuwira vari budiriro, tinoshuwirawo kuitiwo tichigare zvakanaka, tinoshuwirawo kuti tivakewo dzimba dzedu kunyika kwedu kwetinobva, tisiyane nezvekushungurudzwa kunyika dzevamwe. Asi vanhu vanoti pamberi nezanupf, zanupf iri kuitisa huori. Tarisa izvozvo, varairidzi vedu havasi kuenda kumabasa nekubudikidza kekushaya mari dzemubhadharo. Saka zvino izvozvo zvose zvinotaridzwa, zvinofanira kuti zvive zvakanatsiriswa kuti Zimbabwe idzoke pechekare, nekuti Zimbabwe yaiva iri nyika yava ichishamisa kune dzimwe nyika. Asi izvezvi tava kutanga kuti pese paunofamba ukati unobva Zimbabwe, wava kutanga kuti ndiyo nyika youhuri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions pari zvino ichambotambira mari yakapiwa vashandi vehurumende nhaurirano nehurumende dzichienderera mberi. Asi vamwe vashandi vehurumende vanoti hurumende hapana zvayakaita zvinovabatsira. Sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinokurudzira vezvemitemo kuti vaite basa ravo nemazvo munguva ino yegadziriro yesarudzo.
Tashika kumagumo echolo mga chedu cha nasi. Iva inesuzu wakare maniru ya nasi apo tichukupaya zezime na uu. Ini, jini chanono kawande, jiri Washington DC, nichiti mosera zakanaka.